mutungamiri weMDC Alliance Vanessa Nchamisa vavimbisa vanhu vokuwedza kuti kana vakasarudzwa somutungamiri wenyika vachasimudzira dunhu rehwedza kuitira kuti vagari vemudunhu iri vasatambudzike sezvavari kuita pari zvino.
Takaro takagadzira hakako kumadhorobha achikuindonzira anonzi masmart city nemasmart town. Munoona hwedza hatida kutumidza hwedza kuti riite dhorobha chairo rakasumuka nokuti tiri kudisendera vanhu vanochizolution. Haufani kuenda kuHarare kuanything. Unofana kutapirirwa pano mahwedza. Ndopanenge pane mufaro. Ipo pano kwazenimeriza pamatownship paraguay. Saka tanga asumuka pane morale vanhu vachiona kuti pane upenyu. Government must not be something we look for. Government must look for you. Inofana kunge iri patosted pako kuti gogogoi ihurumende. Kwaka musika achiona kumadhoo ehurumende gogogoi kuratidza kuti you do not have a people centered government. Ndandikakuunzai mukangotiipati ndipei mukana ndipei mukana ndipei mukana
Vachamisa vatora mukana uyu kutenda mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe chete nomutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga nebasa guru ravakaita mukurwira rusununguko rwenyika. Asi vachamisa vaudza variri ava kuti vachisiyira matomu kune vechidiki vanokwanisa kugadzirisa upfumi hwenyika.
Aiko munoneza mudhara Chiwenga ungaita gamba rehondo mbiri. Munhu anoita gamba rehondo imwe chete. Hondo yerusununguko tinotenda Chiwenga tinotenda Mnangagwa makarwa nana vamugabe. Apa makarwa apeni tisiyirayo wapana ichidiki tipedzise. Nyika inake munakirwenyu nyika musati masiya nyika ino.
Vaudzavo vagari vokuhwedza kuti hurumende yavo ichagadzirisa nyaya dzemari kuitira kuti munyika musashandiswe mabond notes.
Tsinga dzenyika hatisi kufamba ropa nekuti dzakagwamba. Sei dzakagwamba takaisa mari isiri mari. Bond note haisi mari kunyeberana kuti mashizha yava mari. Hakuna mari inovhuvha, hakuna mari inoshisha. Toda kushandura ipapo pandirongopinda musi wa 31 mapedza kuvhota ini ndinobva ndava kuteta musi wa 30 chaiwo mundiri kuvhota nendapo vamuswa 1 August bond noti toti bye bye toitira manyaradzo toitira magadziro hatichadi kuzwa zvebond noti munyika yeZimbabwe tobva tauya mari chaiyo chaiyo vanhu vomboshandisa yusa voshandisa marandi voshandisa mapula kwenguva diki tobva tazoudza Zimbabwe dollar tagadzirisa productivity takadzirisa goridhe redu kuti builde marizevhi edu US dollar nerapa tipe Zimbabwe dollar pamakome macho macho matoitaane US dollar risingeri 2 isine 1 dollar.
Vachamisa avo vanogara vachitaura kuti nyaya yemigwagwa vachiti ichagadzirwa kunge spaghetti vatiwo vachasimbaradza nyaya dzekurima kumaruwa kuitira kuti vanhu vave neupenyu hwakanaka. Vachamisa vati hurumende yavo ichawanisa varimi vese matarakita kuitira kuti vasashandise mombe pakurima.
Tirikuda kuti agriculture tiregere kurima nemombe mombe nezvemukaka nenyama. Rimai nematrekta teita extractor pevillage program. Kana tichikwanisa kutenga mota dzekukambira dzezvanhu, why are we failing to buy motokari dzematrakta dzokuti vanhu varimi? Why are we failing kutenga maambulensi tichikwanisa kutenga dzekambeni? Magonyeti ane mukomana wamutini maka anodii kuatenda kuti ndatengesa magonyeti ndakuita tractor pevillage. Vanhu varimirwe ari jute roaster. Nasiri kwamai John mangwana ari kurimwa kwamai Philip mangwana yakwababa trena iyo hanisi vanhu vorimaka towedzera nonzi yeuti pe hekta vatinobudisa kubva mugore ndizobuda vanhu vobva kusubsistence agriculture vaenda kucommercial agriculture.
Vachamisa avo vari pamakakatanwa nemuzvare Thokozani Khupe panyaya yokuti ndiani chaiye mutungamiri weMDCT zvichitevera kushaya kwavamogeni zvangirai munakokadzi gore rino vatora mukana wemusangano wokuwedza kuudza madzimai kuti hurumende yavo ichasimudzira upenyu hwevanhukadzi sezvo varivo musumbuti wenyika.
Togadzira nyika iyi pane kutambudzika nezvinhu zvisingafani kutambudza. Panika madzimai maimutinyiri vane dambudziko guru mupfunge. Mai ndo vanotakura huni, mai ndo vanoenda kuchini, mai ndo vanoenda kumunda kunotakura, mai ndo vanoita kuchengeta vana, mai ndo vanochengetera vana kuti vaende kuchikoro, mai ndo vanotambudzika zvekuti kana imba kuti imire ndiamai. Toda kurerutsa upenyu hwemadzimai mumaruwa nekugadzira kuti mvura ive inowanikwa zviri nyore, magetsi awanikwe zviri nyore, migwagwa inge iri pedo zviri nyore, kuti upenyu hwemudzimai neupenyu hweanogara mumaruwa hunge hwakavandudzwa.
Vachamisa vapedza kutaura vachivimbisa vanhu vokuedza kuti hurumende yavo isagadzirisa zvipatara nemakiriniki kuitira kuti vanhu varapwe nyore.